musangano wataita onga wakanangana nekuturira kuvatungamiri vesadaki nekuvapepeti venhau dambudziko rekuti Zimbabwe haisati yanyasvika pakanaka pakugadzirira sarudzo dzakanaka nekuti mauto vasori nemapurisa vamwe vacho vanopindura mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvakarewo vachitora mativi mumakakatarwa ari kuitwa yekuti ndiani achatora masimba kana vamugabe vosiya basa kuzano PF nekuhurumende saka takachionesa vatungamiri vesadak kuti kana voita musangano wavo ngavacherechedze vaone kuti pave nerunyararo pave nekutevedzwa kwemutemo mukati mezimbabwe
musangano waitwa nehuman rights watch chete here kana kuti muri kushandawo nevamwe
hongu musangano wanga wachiitwa nehuman rights watch yega asi tikushanda nemasangano akawanda chaizvo ari muno musouth africa zvakarewo tichipota tichikurukura neutungamiri hwesadak kuti vagare vachiziva matambudziko atiri kuona zvakarewo tichitaura kuti haisi zimbabwe yoga asi kuti kana vavatidzani vayo vanosanganisa south africa ngavapote vachiramba vachiita hurukuro dzekusimudzira nyaya dzezvesarudzo nekodzero dzakanaka mukati mezimbabwe
saka gwaro renyiri muri kuriendesa kuhurumende yezimbabwe nesadakiwo here
hongu tichasvitsa kuhurumende yezimbabwe nesadaki zvakarewo ticharamba tichivayeuchidza pavanozogadzira boka resadaki rinoenda kunocherechedza sarudzo muzimbabwe kana kunocherechedza gadziriro dzesarudzo tinovapa zvakare gwaro iroro kuti vazive kuti ndezvipi zvekutarisa mukati mezimbabwe matambudziko aripo ndeapi zvakarewo pane nyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota kana kuti sangano rezeki rinotungamira nyaya dzekuvhota muzimbabwe kuti rakamira zvakanaka here rakwanisa here zvakanaka kugadzirira sarudzo dzinokwanisa kugamuchirwa nevana vezimbabwe zvakarewo nesangano resadaki.